Good evening, Zimbabwe. Welcome to The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, November the 6th, 2018. I'm your host, Ntungameli Nkomo. Tonight we are talking to college and university graduates who are having challenges getting a job. If you are lucky enough to have secured one, we would also love to hear from you. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also at www.voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. President Emmerson Mnangagwa has been busy lately keeping thousands and thousands of graduates from various universities across the country. Attaining a college or university degree is obviously a major milestone that gives many people cause for celebration. But the prospect of securing a job is a headache for many in Zimbabwe, given the prevailing economic collapse. And tonight we want to hear your experiences. If you are a recent graduate, have you had any luck yet? Let's get connected. And as you know, this is The Connection. Lingabalichona njani azulu uganda bazulu wezimbabwe ikutibana uhlelo lwenu uhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection lamhlanje lapho isixoxa khona labasanda qeda izifundo zabo emakolishini la kuma nyuvesi liza khumbula kubana umongameli welizwe ubaba Mnangagwa kuma viki kunyanga ezimbalo ezedluleyo ube gijima esiya lelale kuma universities esiya kokhela ke imicimbi yokugraduate kwabasanda qeda ke isifundo zabo yabo ukuqeda isikolo usuyiphethe i-degree yakho usuyiphethe i-diploma yinto ethabisayo kakhulu kodwa eZimbabwe uthabile unjalo kuba lokho esingathi ngesiNgisi yi-bittersweet moment ngoba yebo usuqedile kodwa imisebenzi uyazi kayitholakali kalula ngokutsho kwabanye 90% of i-population eZimbabwe kayisebenzi kayilayo esingathi imisebenzi i-formal employment abantu abaningi bayazisebenza. Ngokunjalo ke abaningi bathi beqeda ke izifundo zabo laphana bajabule kodwa bakhathazeke kakhulu ngoba imisebenzi bengelali iqiniso lokubana bazayithola na imisebenzi. Baningi ke asebegraduatile kuwona lo umnyaka inkulungwane le nkulungwane thousands and thousands. Esifuna ukuzwa ke esifuna ukuzwa lamhlanje kibo ukuthi bayithola na imisebenzi. Ngabe ngayifumani baziphilisa njani basebengenile sebethengisa amatamatisi ngoba banenge amavenda abangama college lama university graduates siza kuzwa ke kibo kumzuzwana elandelayo ndiyo nyaya yatu kurukura muno pano bachirongwa chenyu muri Zimbabwe nasi nyaya yeve chidiki vachangopedza zvidzidzo zvavo kuzvikoro zvepamusoro soro zvinosanganisira macolleges nemauniversities nokudaro mubvunzo watikuda kubvunza kwavari nhasi ndewekuti vari kuwawana here mabasa kana kuti vava kuzvishanda here vavhura makambani kana kuti vava kutengesa mumigwagwa zvii zvava kuita panyaya dzekutsvaga cheuviri panyaya dzekutsvaga raramo ndiyo nyaya yatiri kukurukura nezvayo nhasi. I know we have our first guest. My producer just said something in my ear, but I didn't get the name. Okay, we have a graduate by the name Rumbi Zai. Rumbi Zai, good evening and welcome.
Good evening, how are you?
I'm doing great, and how are you doing?
I am fine.
Where are you calling us from?
Okay, I'm calling you from Masingo.
From Masingo?
Yeah.
When did you graduate, Rumbi?
Okay, I graduated in 2015. Master's in agriculture.
2016.
Yeah.
And how far have you gone? Do you have a job? Have you opened your own company? What's going on there?
I haven't secured a job at the moment, so I'm just saying maybe to come up with some projects.
Mm-hmm.
But they're not that viable, looking at how well the economy is performing at the moment.
Uh-huh. Saga, what kind of a project are you looking at?
Okay, I was trying to start a HR where I'll be selling day-old chips, Roadrunner day-old chips.
Mm-hmm. Ko vamwe vaka dziza navo Rumbi vapapi?
Chese hapana mbuta mbonyatsowana basa. Especially from those who are vandaka dziga navo it undergrad. Most of them are still at home. So for us who went for masters, it was better because at least we had something to occupy us. But now it's difficult.
Saka parizvino uri kurarama sei?
We are just kungorarama nezvino ndibva kuvabereki. The way we used to rarama with big babes.
Asi senyanzvi mune zvekurima agriculture hausati wamboendawo kuhurumende ukakumbirawo ivhu here ukati ndoda kuvhura project kana kuti ndoda kupinda mune zvekurima?
It's very difficult because hatitombozivi zvinhu zvacho zvinofamba sei isemba unoenda unochiudzwa kuti maprocedures achoni unongonzi kana mawaiting list kana sometimes unogona kunzi wee mune ma anonzi chii kana kuso makambani even kuti wane maloan, so it's very difficult.
Mm-hmm. Saka currently Rumbi, how are you surviving? What exactly do you do?
I'm just at home.
You're just at home?
Yeah.
And, I mean, so I know there are very basic things that you need as a woman, that you need as an individual. How do you secure those if you are not working at all?
it's very difficult, I can say, but at the end of the day, my parents, they always try to provide because they also understand the economic situation that we are in as a nation. So that the little that they have, they will make sure that we share among me and my siblings, the little one. So we just have to stay within that their means.
Mm-hmm. And go back to vanoguma vakuchema chema. I know people who are as old as I am, mid-30s, some near 40s, you know. Some are still surviving nenyasha dzevabereki. Mumwe akatorora sevabereki ndovari kutoprovide for iye nemhuri yake.
Yeah, that's true.
Saka kana vakaterera rumbi vehurumende chero ani zvake, what would be your last word?
Okay, my last word would be maybe they must do something, because as we tiri tichingoramba tikangogara kumba, if they are talking of kunonzi chii like that being that they open, they're saying that you must be a registered somebody. Some of us, we can't have that. It's not all of us who can have those privileges. So maybe if they could come up with some initiatives that could help, it's over, it's not quantity for us. Or even even my government organizations, even on voluntary basis, so that we gain experience. Because it's it now, no one can employ you when you're not experienced. That is one for me, the challenge. Most of the graduates, the issue is to don't have experience. No one can employ you. So maybe if they could allow us to undergo voluntary training, it would be better.
Thank you there, Rumbi, and we really wish you good luck. We wish you the best.
Thank you.
Ngorumbi zai narage lo usi chaele ucingwa esemasvingo. Uti wagraduata ngomnyaka ka-2016 oka 18 usuphelile 2 years gagaze asebenze uti uyingcwethi kwezokulima kugatsha lwe-agriculture kodwa imisebenzi kayitholakali kalula ngimbuzile ngathi ukuvula inhlelo zokuziphilisa njengoba ungumuntu lobuciko kwezokulima oyingcwethi wathi hayi khona ukuthola i-capital imali yokuqalisa lawo ma-projects kuyahlupha kakhulu. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma vachangotibata chirongwa ndechenyu chirongwa The Connection. Nasi tiri kutaura nevachangopedza zvidzidzo zvepamusoro-soro kumacolleges nekumauniversities. Sifuna kuzwa ukuti kulula yini ukuthola imisebenzi, vayayithola na. Nxa kungelula inhlelo zokuziphilisa zona ziyavuleka yini? Dimbo tora mumwe mutereri zvekare va Anesu Chari. Va Chari Magadi.
Nosimba Magadi baba.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Mati bata muri kupi?
Panapa tiri pa Durban pa eThekwini to South Africa.
Muri ku Durban?
Yeah.
Aha. Ma ari kubatika here mabasa ikoko?
Zvakaoma munhu waMwari zvacho kungozamawo kuti vamwe mhuri ingararamawo nekuraramisa ari kumusha since zvinhu zvakaoma kwese.
Ko makagraduate arini?
2015.
Yeah. Saka ma graduate ku Zimbabwe kana kuti ku South Africa?
Ku South Africa.
Saka ikoko kuri nani kama basi kune ku Zimbabwe?
Ya kuno kuri nani pane ku Zimbabwe ndakazongoitawo diploma rangu re plumbing. So far I got my own company and agurana.
Saka ndimwe vakuruka. Eva vachari.
Hello.
Mkoma chari.
Yes baba.
Ndati ndimi vakuruka ndipewo basa ku plumbing ikoko ndidzoke kumusha.
Kuraramawantu pane nguva zvinotozvino business number flower. Pane nguva number two business is down. Saka hata taku employer senimi muye, you are too expensive kuku.
Isusa apana apa tino ati duri chero basa racho kana muchifunga kuti tiri goni takurira kuma reserve ka isusa
yo bai dige manyuwa kudanga here
taita zvese mudara
aiwa ndikana enyu aizadi yako
Aiwa tinotenda mukomachari. Saka kambani yenyu muri kuemploya vanhu vangani?
So far mune 6.
Mune 6.
Eh.
Aha, ndeve ku Zimbabwe kana ndeve ku South Africa kana kuti hamuna rusarura ganda?
Aiwa ndeve ku Zimbabwe bodzi we South Africa muno manje wanera mudziko rawo kuti izvinota jaira kakungoshande mashandiredu kuti kata kushanda tinoshanda panje wemunomu South Africa wane ndau yavo yekuti ashandira avo manje ane time yekuti break ine lunch time musara wodimatuzi anongocheta matuzi asitarina care nematuzi saka handizvo zvimwe zvinoita kuti tisatora izvozvo izvi zvinotidzosere kumashure panhau yemashandiro
Aha, saka muda vanhu vanetsika ka.
Muda vanhu vanetsika, vanorespecta, vane discipline.
Aha, naiwa tinozvikudza. Tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma chari. Tinoshuvira kuti kambani yenyu ikure zvachose vanhu vakawanda vawane mabasa mukambani yenyu.
Zvakanaka munhu waMwari.
Aiwa tinotenda zvikuru uAnesu Chari use South Africa uti yena wagraduata ngo 2015 njalo wagraduata wafunda kona le South Africa waba le diploma ku plumbing uti wavula ke ikampani yakhe kathesi ulezisebenzi ezisikhombisa Asiyambongelake umnomzana Anesu Chari silomunye njalo umlaleli ecingweni kondiana reparunare apa
Hello
Yes mkomo wangu mapi na muchirongwa zita ndiani
Ndeitwa munyarazi taruva
Munyarazi taruva matibata muri kupi
Iri ku Zimbabwe
Kupi kwacho akakura mkomo wangu
Westgate Marare
Mwarare umu.
Eh.
Koi chiri Sunshine City rese kuda.
Agusina Sunshine.
Zvaga perera kupi?
Lika ya oma hii mkoma hii. Wechidiki tinongochema.
I know. Asi zvichanaka. Koi mimi ma graduate rini?
2014.
Kupi?
Kubva kunafti ndaita Bcom Finance.
Bcom Finance.
Nafti Bulawayo.
Aha, saka pari zvino muri kushanda here?
Na DC hakuna makasa kumakambani akuvhara mamwe. Ma industry hakuna. The job market yanakakura is compared kuti nema graduates anobuda pagore. Akawanda vanenge vachingo join labor market iko kusina ma opportunities acho na market match.
Yeah, I know. It's a very challenging. Saga, have you had any job since graduation in 2014?
Yeah, ndakamboenda kumwe zve temporary but zvaingove zvongoti zve contract.
How long did you work?
It was just for 8 months.
8 months. Saga, since 2014 to 2018, you only worked for 8 months.
Yeah.
Saga, Paris no mure kuraramase.
Upeni wajula ndo kutungo itozo, kutungo joina wamwe tichingo ono watingaita seho. Kuto go zvekutengesa apo neapo wanochoiri. ngozi asakatoma kuna taimbofunga kuti gore rineri zvinhu zvichachinjawo takatarisirawo kusarudzo idzi but ine zvakazongoitikawo manje zvinhu zvaana zvakutenge zvakutoita wese
aish ndakambotaura neimwe shamari yangu last week hanzi matsotse ese ari kubhena mari apa ndimi wefinance ka mukoma taruwa hapana dzimwe nzira kwete zeuori but dzimwe nzirawo dzamungawana semunhu ane njere so ane metsi mumusoro
nzira tinoita manje tikatarisa ikonomi yedu ene zvatove more informalized saka ikoko ndokwatinenge tichitotsvagawo maopportunities ikoko ndovanhu vatinoita kutotraya kubata nawo ukaenda kunana Gazaland kunana Glenview kunana askuzana but zvimwe zvachona manje zvatinenge takadzidza kuchikoro kuti uende unoti munzvimbo iri informalized kuti uti kuda kuimplementa zvinhu zviri too formal zvinotinetsei so kunenge kwatongove kuti toita tichitokompromisa kuti tione kuti tingaita sei ngavano chouviri
cheuviri
yeah.
Mane mhuri here
ndina pari zvino
I know. And zvinenge zvichinetsa kuzvopfunga nezvazvo kuti kondotanga mhuri apo ndiri wanga ndinozvofambisa sei handizvo
ndizvozvo zvokuti onongo ida kuona kuti otanga wadyei wapfekei wozotanga wogaya kuti umwe wodyei wopfekei futi zvinogona kutinetsei
haiwa rambai muchirwisa mukoma taruva zvichanaka rimwe gore
toramba takashinga
siyabonga umunyaradzi taruva uti yena wafunda enasti wagraduata ngo-2014 ule degree kufinance kwezemali phela yivo vantu esithi va-smart ngesingisi kodwa uthi wasebenza since 2014 ukuze ufike lamhlanje 2018 uthi wasebenza 8 months kuphela waphela umsebenzi kwakuyi-contract nje esikhatshana lanamhla kasebenzi siqhubekele phambili ngohlelo kanti bantu bakithi lingaphi lina liyasebenza na iyatholakala yini imisebenzi emathebelelende lingenwe yini sifuna ukuzwa lakini abantu esibatholayo abafuna ngabe sishoneni kuphela mandebele lingaphi liyasebenza na kalilalo yini udubo lwemisebenzi dimbotorazve kare mumwe mutereri vatawanda mutambara mukoma mutambara makadi
tiripo zvenyu makadiwo
haiwa tiripo hedu matibata muri kupi
ndiri kuno zvangu kupeter maritzburg ndiri kusouth africa
kwakamira sei
hai kuno kwakanaka chete chando chete zuva ranhasi kunotonhora ya
weather yenyu yakadhakwa kunozotonhora sei musama
inzvimbo yacho namukozva kana uri pedo negungwa pakaipa
yeah, ino Yeah, asi ngatipinde edu munyaya nhasi mukoma Tawanda. When did you graduate?
Ndagraduate zvangu ari 2008. Yeah.
Which department?
Yeah, ndandiri kumapepa okunge ndichanda kumochari kumamanagement of mochari kuzimbabwe zvangu.
Okay. Yeah, saka mabasa ari kuwanikwa kupeter maritzburg uko
sofa ndakamboshanda kuzimbabwe hakuna ndikamboshanda I think it's 6 months kufidelity mortuary ndikasiya ipapo nenyaya yekuti mari dzatibasa asina mari dzadzi asingabudi nobva ndasiya nobva ndazotanga kuuya musouth africa 2011 ndopa ndakatangawo kuzamawo mubatsi wemaoko ndichiti pana pandaona kuti nyika yedu hatisi kukwanisawo kuwanawo mabasero une chaunoziva une mapepasi ako hakunawo basa rawaikwanisa kuwana bva ndavuya musouth africa koni nda kuzviitira zvangu mubatsi wemaoko
saka ikoko kusouth africa muri kushanda
So far ndakuzvishanda zvangu shapta ndakuita basa rezvamatiles ndichiita huma tiles ndakuita ona indani kwa kambani wokangu kandakuzvishanda.
Vagomana ko ndambotaura I think ndiva ndiva nizviya ndofunga ndirumbidza here anga asitaura kuti ane kambani woku South Africa ko ndodzoka ndovhu monibatsira ndovhurawo yangu here vamutamba.
Ya zvinoita asi kuti zvinogona zvinoda be patient nokuti ihombe kuti utange kunzwa kutanga kambani nokuti kuti utange unotongotanga kutambura chose zvinotora nguva kuti uve uzikano wokutiona makastoma wakuita nokukura nokukura azvinotoda kuti uve patient zvakadero.
Aha, saka yakura sei kambani yenyu?
I so far ndikutaura ikono pari zvinowo ndabudirirawo zvave zvinhu zvakanakawo sokundakukwanisawo kutsvagawo vanhu vanondibatsirawo ndosiyawo kumabasa okutanga ndaitawo zvokushanda ndiinini pachemeni but ikono ndakutsvagawo vanhu vandinosiya kumabasa makuseni ini dzangu ndongouya manheru ndiva collectawo zviri kuitawo zvichiitawo zviri nani iri kukurawo kambani yedu.
Aiwa tinozvirumbidza. Saka vanhu vamunoshanda navo kana kuti maemployees mangani?
Kufanda ama in-laws 6.
Mune 6.
Anda. Ya vanda kushanda nawo pari zvino.
Aha, aiwa ti tinozvikudza izvozvo. Asi mambotaura kuti muri nyadzi munyadze mamochari and I would like to believe there is more profit in death. There's more profit in misery, there's more profit in sickness. I know I sound very cruel, but that's just the way it is. Sei musina kutsvaga, sei musina kushandisa unyanzvi hwenyu munyadze mamochari kutovhura business in that field.
Nyakuti chokutanga ndakasvika muno muSouth Africa ndakambozamawo shuwa kuti ndiritsvage basa iroro ndakamboendawo kunonzi kudav funeral iri muno muSouth Africa kwose mwezi inonzi afbop ndikamboendawo ndikambozamawo kukandawo mapepers angu asi kuti chinhu chaindidzorera shure nyaya yekuti mawork permit ndo yandanga ndisina ndo zvakanyanya kundidzorera shure ndichizamawo kuti ndingawanawo basa ndikanda kumafunerals akawanda akasiyana-siyanawo muSouth Africa asi kuti inyaya yekuti mapepers ndo vanoda mawork permit 1 year ndo zvinhu zvakandisungira player kusvikara dzangu ndazosiyana nenyaya yekuona kuti basa randaiwana shapushapu ndakambowana kune imwe inonzi mungoni funeral ndikashandapo about 3 months but mari yataipuwa yanga iri shoma nenyaya yekuti basa radaishanda mozva kana uchishanda muzvitunha fday zvinhu zvinogwadza chokwadi saka ndakakurumidza kuzosiya nenyaya idzodzo kuti mari yedu yanga iri shoma salari yataiwana. Saka ndobva ndati zvegedzai zvangu ndizviitirewo basawo randaiziwawo ndobva ndakatanga kuvhurawo kambani yangu ndichiona kuti raichinjawo zvaikwanisa kuti raifi yangu indiremberi.
Aiwa tinomushuvira rombo rakanaka mukoma atawanda mutambara uyezve tinomutendai nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotenda zvikuru.
Long utawanda mutambara yena usi vambe ese Peter Maritzburg kwele South Africa. Nanga pazami uti wagraduata ngo 2008 uyingcweti entweni zokulondoloza amamochari izindlu phela zokugcinela abafi ezokugcinela isidumbu. So kodwa iSouth Africa uti wafika wawudinga ke lowo msebenzi wathola kwenye imochari kodwa yeyi babemholisa imali encane kakhulu engahambelani lobuhlungu lobunzima obokubona izidumbu mihla namalanga. Wasechiya ke lowo msebenzi wayavula ikampani yakhe yamathayila. Baningi ngibazi abala makampani okufaka amathayili kwele South Africa. Abaningi ngomkhaya bami baphumelela na siya kuphakamisa lokho. Siya phambili ngohlelo pressing forward. It's a 7:30. No, it's a weird time change. Should be 8:30. we still have 30 minutes remaining on the clock. We have another caller on the line. That's Klopos. Or is it Klopos? Matambandini. Good evening, caller, and welcome.
Hello, how are you, sir?
We are doing great. And how are you?
I'm fine.
I have a feeling that I butchered your name. What's your name in full?
Written Klopos Matambandini.
Klopos Matambandini.
Yebo.
Okay. Munotaura, munokuluma, you speak.
Ndi notaura ndiri mushona akazohara.
Okay. Matibata muri kupi va Klopos?
Ndiri muBotswana, nzvimbo inonzi Ramotswa.
Kwamira sei paRamotswa uko?
Ramotswa kuri kupisa zviri nani nhasi.
Aha. Ari kuwani kwere mabasa?
Mabasa haasi kuwanika. Actually, ini ndiri based in South Africa. Saka ndakangowanawo basa kune imwe kambani ichibvengo nditransfera kuno kuBotswana. Pane plant yandiri busy nayo kuisa magesi yebhekari inonzi Bolax. Saka extenda bhekari yayo, saka ingori project kusvika muna March.
Oh, March next year.
Kuisa magesi na. Yes. Ndokubvira hangu kuSouth Africa, ndokwandiri based.
Saka muri nyanzvi munyaze magesi.
Ehe, tinobata moto chaiwo chaiwo.
Aha, maka graduate arini?
1998.
I'm sure from ever since Matwani Mabasa Gawanda, you've worked many jobs.
Yeah, there are a lot of companies in Zimbabwe. It was just for 2 years. Zimbabwe Sugar Refineries in Harare. Kapera wo contract nokuda mahari dzadzingachafambi zvakanaka vatabudawo vakunanga ku South Africa ndo kwatakangosvikawo ndikamboshanda ku railways ye South Africa just for 3 months nenauye mapepa ndaisina work permit ndikabva ndikambowana zvimwe temporary permit ndikambosenza ku Anglo Platinum ku Rustenburg mumine 1 year. Rikapera nekuda kwemapepa kusvika tazviwana mapemiti ekutanga ndopa takazotombowana basa ranga riri nani kune imwe kambani yemagetsi ndikapusha for almost 7 years ndiri ukoko ndikazobvawo ndakuedze kumutsa kambani yangu ikamborana but nekuda kwei foreigner mabasa acho anga akunetsa kuzvimatenda zvataiwana kumunicipality zvanga zvakunetsa kuTswane vanga vakuda zvinhu zvakawanda saka zvanga zvakuvhiringa kuti tinoda vanhu vane ID zvikazodai zvikazodai kusvikira ndaona kuti hai kuti udzokere kumusha hazviiti ivanangotsvaga kuti kambani kwakudzokera futi mukambani tindotange kushandira vamwe varungu saka ndova ndinawo pari zvino izvi
asi kuri kushandikako
inhau yemapemiti ataka applya since last year November hasati abuda marisiti tongori nawo saka pari kunetsa hatichazivi kuti mapemiti acho achabuda here haachabudi saka kuti ufone kuhome affairs kwai vanongoti is still pending takaiona application yako tichakutumire message up to now it's almost complete 1 year now takangomirira mawork permit saka zvine zvakunetsa manje ukapinde kumusha paunodzoka upiwa madei but you know apa sleep zvinobva zvanetsa futi.
Mhm. Aiwa, murambe makashinga mukoma wangu, mishoma permits acha vachamagadzirisa ari munzira.
Tinongotarisira kudaro but kazhinji home is best state tarisira kuti zvatakauya tikamhanya tikavhota zvikaendawo nepamwe ai. Tarisiro manje kudzokera kumusha yakunetsa.
Kuvhota makadzikwa nevhoti mudara.
Kuti kudaro.
Ndozvari kutaura ndozvakataurwa nedare Constitutional Court.
Aiwa, izvo hatina kuvhotera kudare zvizvo.
Na, asi. Kwa
hiyo chakazuita kutidariri pindiri chii. Isitaka ngovota shukaviri mkwa. Kudarira izu kwa na papi hapa. Isitaka ngovota ni munu wataka votera tu mziwa. Kutuingia haka wina. Kudariri mkwa na papi hapa.
Na, anzi. Aywa, aywa, tinotenda mkoma klapos. Murambe magashinga mkoma wangu.
Aywa, ticharamba shakashinga. Andinotenda, ah, nasi mazogona avu. Kwetu kuramba mongo foni la munu wani, zuwa nezuwa. Iti notere na kubati chitanga chirongwa every day, but kufoni la wacha yiku, kuno netwa, kuno netwa.
Ndine urombo mkoma wangu. Asi, henceforth, going forward. Moramba mchiti tumira namba zenyu pa WhatsApp nenge tichizo mufone rai mupinde mchirongwa.
I want to not end.
Okay, thank you so much. Mnumzana klaposa matambandini usebenza kwele Botswana. Okwa manje ulomsebenzi eBotswana kodwa yena ubhese eSouth Africa lapho kule company isebenzelayo. Kodwa othokwa manje useBotswana lapho afaka khona ama gates kwenye inkampani. Umsebenzi wakhe uphela ngoMarch kona le kwele Botswana. Abe siyaphenduka ke kwele South Africa uyaqhubeka ngomsebenzi. Kodwa ukhala ngendaba zama permits uthi sengiyakhitshwa manje. Uthi wa apply njengabaningi kodwa kakezwa impendulo from ugatsha lwe-Home Affairs. Silethemba kuzamlungela. Uhlelo luyaqhubeka, uhlelo ngolwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje sikhuluma labaqeda isifundo se-college, university kodwa imsebenzi dololo. Abanye bayasebenza kodwa abaningi bathi hayi akulula. Abanye zindaba ezinhle sebela amakampani abo. Lwazwile amajaha amabili athi ase-South Africa. Bala mankampani omunye uthi uqatsha abantu abangu 6 la omunye uthi uqatsha abantu abangu 6. Siyakubongela lokho, siyababongela laba balisa. Silo omunye njalo umlaleli ecingweni kodwa nani paru nare apha. Halo?
Halo, magadi zeni?
Tripo edu mkoma, magadi ni?
Taka simba zeni, kuri chwe kwa Amerika.
Na, kuri bo, chando kupisa chete guno. Halo, muripo eri?
Cape Town.
Oh, Cape Town, kwa mira se?
Chando ni nepo, atawla to pepere swan.
Zaka chando chaku mutazi zaka kutambira mugungwa umu.
Ya mugungwa musu kutambirika. Takambo timbo tizawa na mjarangwe na kumusha kutimbo ya tambe kumbura ya
Ngwena iwani kika mugungwa.
Ataka tiza kumusha ku.
Zaka kwa amira se mkoma Samsoni ku South Africa. Aripo ere mabasa.
Babasa kwa kaipa mkuma taji tombo kumbira watu tijai mdarangwe na wadzo serambuzi kumurizi wadzo.
Gonye mbende zavoka inga waka wina.
Wana wina waka bira mdara wedu but gati ono tuwacha bira futi ikonomi kutungu ona waningi wa chungo nye panana mtuli nyuwe wanongo batana wa mwacho wa chungo wa regi katisu usu watu shirungo fambase.
Inga dare rakataura wani kutai wa chinundecha ngwena ichi yaka wina zune mtindo uye zuripa chen.
Mkoma zungeta pa chena muna zungatoru uta wina nima fosi mangana. Tisi mziwaka watu uye wangwena waka wina nima fosi mangana.
Na rakataura wani mkoma Samson.
Andina figa ina ndito izina ngo zwati waka wina ne 41% ne 41%.
Saka pari zvino muri kurarama sei, muri kushanda zviri kufamba sei?
haingori kia kia mkoma wangu hauzoshai huyo zakuwe chikafu but haupenyu urukuru watu agenzi ya ikukwe igomera tiripo kudo na tishimuka kukosura nekupira chai
tambo taura neva mweva viri ku South Africa ikuko vanga wachitaura kuti va vakambo tatarika wasi mumwe andofunga ni mkoma anesu chari e na mkoma tawanda mtambara if I'm not mistaken vanga vasi vambo tatarika asi vane makambani avo achiri kutanga hawo asi hanzi aiwa tiri kukia kia zviri kufamba
ya unambo kia kia bati zvizvaro zvemusouth africa zvogona kumbokumanyisa mawiki apera zvakatombomosha mabhizinesi avamwe vanhu saka kutogara wakabatira ura maoko kana zvangotanga zvavo kuziva kuti onenge uri pazero start
ndiwo pane dambudziko ipapo
ya saka kunge uchiita business kumba zviri nane dzani kuita business uchiri kumba kwako manje vanongomuka vakaputsa kana kungomuka va unova mombe unovaka vanovaka matanga avo kumbira kuisa mombe dzako mangwana wofuma wopanduka woti mombe ndedzidi ya
aiwa tinotenda nekupinda muchirongo amukoma Samson tinomushuvira rombo rakanaka
ya tokushuvira rombo rakanaka kuamerica uku
aiwa tinotenda zvikuru
ya togona kuzongosangana rimwe gore kana nyika yedu yatisunungura
hongwa ndizvo zvatinoshuvira izvozvo
ya mwane manhira akanaka
okay same to you thank you so much Samson ike lapo usithinte esekapa eSouth Africa yakhala ke linsizwa ithi hayi into kasihambi impela uti uphila ngokwikhiyakhiya Ngangu Zimbabwean, I'd like to believe everyone knows what kia kia means. Kia kia kujingiritsa esindebeleni bathi siyahlanganisa uyabamba lokhu bambe lokhu. Iyo indlela abantu abanengi abaphila ngayo. Sikhangeleke ekhasini lethu le Facebook ele VOA Shona. Bayalova lapha balaleli uRichard Moyo uti yena chirongwa chakakosha ichi Studio 7. Tinoti Mwari akuropafadzei nevechidiki vose chero basa richinetsa muZimbabwe nokuti vazhinji vari kutengesa nokuva mahwindi. Aiwa tinotenda mkoma Richard Moyo and there is Samuel Semi Zamatira Hanzi we can't do anything with ZANU PF in Zimbabwe vakataura vani mkoma Samuel ve ZANU PF zvikanzi tichakutongai kusvikira madongi ameranyanga saka if you are saying we can't do anything with ZANU PF in Zimbabwe maybe you won't do anything the rest of your life. You better change your attitude now. Anzi zve utapua gwenzi. Uyaloba laila pana uti. Ko vanga wana mabasa sei. Ivo vakapeza kari. Vasati vama wana mabasa acho. Good pointer there from tapua gwenzi. He's asking. How can those who just graduated secure jobs when there is a backlog of thousands of other graduates who are still waiting for jobs? Moving forward, we have another caller on the line. Good evening and welcome, caller.
Hello.
Hello, Mtereri Wakadiyako. Aiwa, tinofara kana muchifara?
Tinofara, mimi kuri fika muri koko.
Na, kuri bostere, kitiri kufota kuno kunasi.
Mimi kufota?
Ongo.
Ala, kiku ni muri nani kwa kubiri dhise kwe duko.
Koko ni kwa biri zero ere. Dare raka tonga wani kutai wa zvinhu zvakaitwa pachena izvi.
Ndizvo kunyepa. kakubere kwa bunge shu kubiri mzire.
Mburu kudaru?
Hei,
shu kubiri mzire. Ayu, wazwichanaga. Saka andu kutawara nani hapa?
Modesta Karenga from Pretoria, South Africa.
Modesta?
Yeah.
Okay. Saka kwa mira sei Modesta ku Pretoria uku. Ariku wani kwere mabasa? Saka imimi muri kuita basari.
Mishanda pa hotel.
Pa hotel.
Yeah.
So muri ku taura ne vamwe vari kutengesa miviri. Muri kuzviona pa hotel ipapo vachibuda vachivamwe vachipinda vamwe vachibuda vamwe vachipinda vamwe vachibuda.
Chiri chine vana kumusha azvakaoma. Ndiva bereke hapana zvavari kuona kuti inhamo. Zvakaoma. Zvakaoma zvingambotoita vantu ine nzvimbo yavo yekuti ukapfuura nako une ukapfuura vangoona mota so vana vezimbabwe vahura inhamo iva vagona vokugadzirisa kuti vari ikoko vachiregawo kuuya vashande ikoko vese fachero munhu akauya ari mwana mudiki asi kana 1 week anga kutogara nemurume vakanganwa zvavakavinga kunofisaka zvakaoma
asi vamwe vacho vari kuita mabasa asina maturo iwaya munhu acho ukamupa basa vamwe vacho kwete vese munhu acho ukamupa basa anotoriramba basa racho aakutoda zvemustreet imomo handizvo here
basa kwedu kune mumwe munhu akauya ari guest basa roda munhu mumba nuwa wachita aina ndishandi mba mbati kumina kuhuru mungona matati hei wa mnangara wangu ito wachima basa wari hao ku Zimbabwe huko wagono kushanda ikoko because yes jukura ya future ya wana kuno chero ndo kuru bila kutu mabereki wangu wari ku Zimbabwe wa sina wana wari kuno kujuni wacha rodi wa mwe wana wachu ya ni machanga mbibu doza wazi mabasa wame ita kuno wakao uma.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa Modesta Taruvinga. Samuri kuenda here kuZimbabwe pa Kisimusi apa?
Ya, ndikuzvara muzwa 15 December ndenda kuZimbabwe.
Muzwa 15. Kumba ndekupi chai?
Masvingo.
Masvingo uko.
Ya.
Ndine shamari yangu inonzi Davidson Mudzingo yekuMasvingo. Manje ipapo ndarasika manje ipapo hanza ndambosvika okay haimwe zvamari yangu zvotadzidza tese ine mukurumbira inoita zvemafirimu mumboiona pama pa SABC inombobuda ichiita mainterviews imo. Inombobuda apa neapo pa SABC. You know, he does my documentaries, my movies, saka here and there, vanombomficha ipa.
Ndoti wakomana itai basa rambai mchungu driver matraki mchengita muru kumusha.
Aiwa ndizvo zvakakosha izvozvo. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa Modesta. Thank you so much. That's Modesta Taruvinga there calling us from Pretoria, South Africa. Auya khala luntombazana uthi okwenziwa ngabantwana bekhaya akubonayo ePitori. Eish. Tabanengi mani sebe atengisa imizimba. Angazi ikuswela imsebenzi. Kumbe ikuswela nje i-focus. Kumbe ikuhlangene. Kodwa impilo elengozi enkulu leyo ukuphila ngokuthengisa umzimba. Mina ngimkhuhlane kulezi nsuku. South Africa, very violent, you know, country. Yiloba yini, iyenelisa ukwenza kala kuwe. Lokuba, you know, ukukukhipha nje, ukuba nguwe kwakho, nxa ususenza imsebenzi enjalo. Byahlupa kuyakwehlisa isithunzi. 10 minutes before 9 o'clock. Sithathe njalo omunye umlaleli. Good evening caller and welcome. Hello caller. Hello. Ukukhanya liqumile oluqamukile ucingo lomlaleli lapha ngazi ukuba nangubani kodwa silabo abaningi abafuna ukungena kuhlelo badinge mic sikhulume labo ekhasini leFacebook njalo siye kuviewe ishona kuviwa indebele amboni lutho lapha ngazi amandebele njengokusho kwami earlier angazi kumbe linalila nkinga imsebenzi liyayithola yini ikho lingazihluphi kodwa ngiyazi akusilo qiniso lelo phakamelani elani phezulu lifone kumbe lisifakele inombolo zenu kuFacebook kumbe kuWhatsApp sizwe izitori zenu uBase Mother Banda. Okay, we now have another caller. Good evening caller and welcome. Ai, what? You know, Faram, go mangu ganamuchi farao. Simuzain zui, bichana. Mati bata murigubi.
Groku bata groku maronde.
Kumarondera, guava zulu go. Gurisei.
Ah, pasanito gua, mabasa kuna go.
Mabasa kuna. Maga graduate arin.
And I need 2 years, another graduate.
Man, 2 years.
Yeah.
Aha. Mune degree gana out the diploma re.
Ne diploma re marketing.
Marketing.
Yeah.
Aha. Saga parish no muru shanda irigana out the muru kiaki.
Ah, tungo kiaki a masticum gulibus, but I need that gram.
Muru kiaki a say.
Ah, it is a important for the vendor thing. I think it's a flea market.
My flea market.
It is my flea market. The thing is, I am the flea market.
Ah, okay. Saga Bamwezi, Koma Solomon, Monogona Kuana Marie, Negu Tengesa Gomerwit.
Ah, it's nearly my 400 grand.
400, 300.
Yeah.
Renti mogo badara mari gana uti mune imba yin?
Ah, renti ni kroz. Ma one something, one two. Because me, it's here, not here.
Aha. Saga, iru nyazo balansa iri mariacho?
Ah, it's balansa because in the market, my profit, and in the one, I can pay it in the market.
Mhm.
Yeah.
I'm sad mambo funga here neku neku tsaga mari kuma banki ku hurumende mumbo tikudze mbishana business yenyu. Mumbo bva pamsika ipapo and try and diversify.
And I can buy a supply of maruma banki to simulate this is that money that do the money.
Vakati chii vanhu vekubank vacho?
Vakati ndomira izvi kanati ndakaapply zvamunotarisa after 2 months, 2 months dzake dzakapfuura izvinodzato.
Sabuda hapana?
Sabuda hapana, zvinodzimari hapana.
Oko dzimwe shamari dzenyu dzakaenda kuchikoro dzamuri kuziva dziri kuraramawo sei?
Hapana, dzakangosvikawo mumageto umu, varingotenderera.
Ngoswerawo vachikiyakiya?
Ya, vachikiyakiya. Vamwe ndovazara mumanichenji, haangochengesawo mari masiki.
Ko mari yacho vari kuiwana kupi?
Valinki ekuwana mari hamenoti vanawana kupi, but vanenge vane mari dzakawanda mani.
Ndambovaona gore riya, you know, like last year, you move around mumastreets Harare, Bulawayo, you find munhu akabata zvidhina zvemari and mubhanga hakuna mari. You're like, what the hell is going on? Pakaipa mukomo wangu. Saka zvii zvamungada ku ndapi mashoko amungada kusvitsawo kune vakuru vakuru kana vakaterera pari zvino?
Vanokurudzira ngavabatane varonge zvimwe zvinhu zvaendeze mberi, zvinotari zvimwe zvinhu zvaoma.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa amu. Koma Solomon kumarondera uko?
Zvakanaka, tinotenda wei.
Ave kuluma ake lapo Solomon osithinte semarondera. Njengaba nenguya khari kuti hayi imisebenzi tololo kayitholakali. Uti yena ule diploma kumarketing. Kodwa imisebenzi uti kunzima. Ngokunjalo wavula ke okuyistand kwakhe esupermarket lapho athi uthengisa khona okuzimpahla amayembe, you know, ngamabrokwa this and that. Iyo indlela umlaleli uSolomon ke aphila ngayo. 3 minutes before the top of the hour, if you can squeeze in one more listener, then we will be calling it quits. Those who might not know, today across the United States, people are voting for members of parliament. They call it the lower house or the House of Representatives. They are also voting for members of the Senate as well as governors. So zindala zombili asazi kubana iyo zala nkomoni and mapato acho ari kukwikwidza bato guru rema Republicans rava Donald Trump nebato rema Democrats ibandla pela lingamnumzana Barack Obama. Okwamanje sikhuluma nje idale elikhulu ele Senate, idale laphezulu likuma Republicans, lilawulwa ngama Republicans. Idale le House of Representatives elaphansi lilawulwa ngama Republicans njalo. Asazi ama Democrats azathola yini. And let's go to our last caller briefly. Caller, good evening and welcome.
Maswera Seven.
Taswera maswera wo. Yeah, hey. Go pachi dimbu. Maga graduate rini?
Ina angu adina kungo graduate. Andaka angu oto gumira form 4 zakatongo oma.
Aha.
Katongo jamba boda. Tika uya ukuno kukamboshanda kuma prazi. Kwa tiri kuno kuma prazi.
Kupi ku South Africa?
Ku South Africa kune kune ma prazi. Ku Western Cape ma graduate.
Aha, ire kubatika here mari?
Unoibata si, unoibata ni msereji wa ingobatu zumanya.
And I'm sorry we'll have to leave it there. Win it, Batisai. And this is it, Zimbabwe. Thank you so much for listening. Let's make another date next week. Same time, same platform. And with yours truly, good night, Zimbabwe.